wakaitika kugeda geda kwemeno vamudenda vakatya kuuya kwakaita triple C kusvika kubonzo chaiko kwakaita bata murefu bata mupfupi makurukota akaita sana Hwende vana Biti vana Huchi vana Bvondo vaakudzokera muparliament vakaita kuvhunduka kukuru vakaita kutya kukuru vakaona kuti pfungwa dzakapinza dzava kupinda muparliament chavakangogona kubata inyaya yekuti aiwa vakapfeka tai dzeyelo yakasumudziwa nachinotimba uyu ndiye akati aiwa kune makala asingabvumidzwi kunyika okangama kuti flag ine yellow color zuva rine yellow color sunflower ine yellow color yellow color yakazara pamasymbols enyika even Zimbabwe bet akuti haichabvumidzwi zvokwati takaona kuti varume ava hakuna kwatiri kuenda havana maturo
Dr. Mavhaza munoti nezvakaitika kuparamende uye mashoko ava mafume
mashoko ava mafume hapana zviri pamakumbenyo kakungotaurawo netembo dzavakanzwa vachiri kuchikoro chokwadi chakaitika ndechekuti vatinotimba vakasimudza nyaya ine musoro kuti bumbiro remutemo nemutemo wemuparamende haubvumire kuti munhu auye akapfeke nguo kana rudzi rwenguo dzebato raanomiririra kusanganisira nemunhu wezanupf kuti munyatsoona kuti zvinoreve izvi bato rezanupf havana kala yavanoti ino kala inonzi party kala bato retbc vakabva vangongotaura kuti kala yavo inonzi yelo havana muka havana mudi havana chii kunze kwekala ruvara rweyero saka kana chinotimba akasimudza ruoko akati ruvara rweyero rwakapfekwa nemunhu uyu ruri kuratidza bato raanomiririra anenge asina kutyora mutemo kana kutadza ari kungovandudza ari kungotaura mutemo wagara uripo isu tagare tinoziva kuti bato retbc vana vasina kurayirwa zvakanaka vanongoda mhirizhonga pese pese vakatowana pekutanga mhirizhonga napo panyaya iyoyi
tinzwe kuna vamafume vamafume hanzi mutemo weparamende standing rules and orders haibvumidzi kuti vanhu vange vachipfeka nhumbi dzemapato avo zvataurwona vamavhaza munoti
uyo murume uyu anenge asingazivi mutemo kana usingazivi mutemo unobvunza spika veparamende vakazoudzwa nemakurukota emutemo kuti aiwa zvavaita zvirivo saka vakabva vazoindisa nyaya iyi kukomiti yemagweta yeparamende kuti vaone kuti kala inganzi isimbori yepati here nokuti pane pati dzinopfeka zvegirini uyu murume uyu anenge achadzingwa muzanu kana achifunga kuti zanu haina kala zanu ine kala tokuudza kuda kulandano kumunoona ini black and white zanu inoita zvinhu zvegirini yaitomboti futi yellow ndeyavo vanotivo futi zveredhi ndezvavo zanu inotori neflegi yayo yepati inotori nemakala inotori nesikavhu inopfekwa nemukuru wavo yakarembera pahuro saka kana uchida kudzingwa muzanu rasha muromo uchiti haina makala ine makala asi chanetsa ndechekuti vavhunduka kala iri kuuya navachamisa chamisa auya sechamupupuri auya semvura iyaiya yecyclone inongoramba ichinaya vachiramba kuivharira panze asi inokonzera flood saka paitika kuvhunduka kunotyisa kune varume ava
Dr. Mavhaza
mutemo unorambidza vanhu kuti vapinde paramende vakapfeka zvinopfekwa zvipfeko zvebato ravo isu tinoziva tose kuti zvipfeko zvebato retriplec chipfeko chine ruvara rweyelo kana uchinge wapfeka ruvara rweyelo uri wetriplec uri kuratidza vanhu kuti uri wetriplec bato rezanupf rine makala akasiyana-siyana makala edu ebato rezanupf ndo makala atinawo futi paflegi yedu yezimbabwe asi kana tava kupinda muparamende hatiende takapfeka flegi yezimbabwe hazvitobvumirwa kupinda muparamende wakapfeka flegi yezimbabwe unless wakaisa kaflegi kadiki diki pakona
tinzwe kuna vamafume pindurai tinzwe
uyu murume uyu ndofunga ndosaka ari kugara kure kure vamunangagwa vanofamba vakapfeka sikafu inova nemavara vanopinda nayo muparamendi vanopinda nayo kwese kwavanenge vaenda chii chakatoipa sikafu kana